Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tishitefenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechishanu ndira 3/2025. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanowandudza mamwe makurukota avo.
Vasvika vatorwas apa vakandudza mashoko okuti ini handaigona kutora mupunga uyu nokuti bato randakapinda naro muparamendi hari gamuchiri vaMnangagwa semutungamiri wenyika ino.
Mupunga wakapiwa vanhu nemutungamiri wenyika wobiwa nedzimwe nhengo dzezano PF kumasvingo.
Tinorangarira zvakare kuti panguva yavamatanga mapurisa haana kuita tsvakurudzo kana kuti investigation nyaya dzekumbunyikidzwa kwekodzero dzavanhu uye pamwe pacho vaitobatsiridza sezvakaitwa paitorwa vanhu nenzira dzemaabductions.
Vaimbove mukuru wezrp vagodwin matanga nhasi vatambidza matomu zviri pamutemo kuna vasteven mutamba asi vamwe vachishora mabatiro avakaita basa. Iyi ndiwe mumwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vavandudza dare remakurukota avo vachidoma vaJulai Moyo segurukota rezvemhando dzemoto. Vaedhiga Moyo vanga vari gurukota rebazi iri vatora basa ranga richiitwa navaJulai Moyo rekuva gurukota rezvemagariro evanhu akanaka. VaMnangagwa vakavimbisa kuti vachavandudza dare ravo remakurukota vachibvisa vanga vasiri kubata basa nemazvo. Nyaya yemagetsi iri kunetsa zvakanyanya munyika zvekuti akatombodzimwa paiparurwa urongwa hwebhajeti regore rino mudare reparamende negurukota rezvemari waMutuli Ncube ivo vaMnangagwa vari mudare iri. Mashoko ekuwandudzwa kwedare remakurukota aziviswa kuvatori venhau nemunyori mukuru wedare remakurukota Dr. Martin Rushwaya. Zvimwe nhengo dzebato rezano PF dziri kupomerwa mhosva yekuba mupunga waifanirwa kupiwa vanhu vemuchiredzi central vari kuyaura nenzara. Mupunga uyu wakapiwa nhengo dzedare reparamende nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa kuti upiwe kuvanhu nenhengo dzedare reparamende nesenate. Izvi zviri kuita kubatsira vanhu vakatarisana nenzara munyika kunyanya varombo, chirikadzi nevakaremara. Mutoro wedu wenhau Godfrey Mutimba anotipa nyaya inotevera.
Mumiririri wechiredzi central mudare reparamende vari nhengo yechimwe chikwata chebato rinopikisa reCitizens Coalition for Change kana kuti CCC varopafadzwa makumi revaudza Studio 7 kuti vakange vachengetesa mupunga wavaida kupa vanhu mudura rinochengeterwa zvinhu kana kuti warehouse renhengo yeparamende yechiredzi south vaJoel Stole veZANPF mushure mekubatsirana kutakura mupunga uyu kubva kuHarare. Vamakumire vanoti nemuvhuro pavakaedza kutora mupunga uyu vakarambidzwa nevatsigiri veZANPF vaitungamirirwa navaFrancis Moyo avo vavakakunda musaradzo vachiti vanopikisa vangapiwe sezvo vakabva kuna vaMnangagwa.
Takasvika vari paorhouse apa vakandudza mashoko okuti ini handaigona kutora mupunga uyu nokuti bato randakapinda naro muparamendi hari gamuchiri vaMnangagwa somutungamiriri wenyika ino. Saka ivo vakandizivisa kuti vapuwa shoko nemukuru wenyika kuti ivo vange vachipamba mupunga uyu.
Studio 7 yaedza kubata vamwe kuti tinzwe divi ravo asi vabva vadzima nhare mbozha yavo pavangonzwa mubvunzo wedu. Vamakumiro vanoti vakamhangara nyaya iyi kumapurisa asi kusvika pari zvino hapana ati asungwa.
Nyaya iyi iri mumaoko ematikitivha vari kuongorora nyaya iyi kuti zvii zvingadai zvakaitika kwa ndiri mpunga uyu wakabiwa nenengo ze msangano weza MPF zishishanisa zitare mtunga miri wenyika kuti wago shatisa chimiro chavo mkatine wadu mno mchirezi
wastole varamba kuti wakachingiteswa mpunga na wama kumire
nakazo mpunga makifa huko nyora ina ndambu maona ila ishechi msusa mide nakazo ona
asa makumire varamba wakamira nere kuti wakabataniza mari mari nengo zepana mende ze kuchirezi ina wakabatala gonye tizikawea ni mpunga ndogu siya mudura no chingitezo wa zunu rawa stole Sagaro wezan PF Maswingo wa Robson Mavenyingwa wati nyaya iya asati ya suka kuofisi kwa avo
ndakato home social media ndikato nyorera vakomana vekuchiredzi kuti vanipewo feedback vasati vandipa sharing home social media ndakaona sekuti MP wacho akataura nyaya kuno social media emos regandite follow up ndiwe hangu zvakambofamba sei
mutauriri wemapurisa mumasvingo inspector kuda kwashe dewa vati havasati vasumwa nezvenyaya iyi vakavimisa kuti pazere kana vabata mapurisa ekukamba yekuchiredzi mumwe mutungamiriri weTPC mumasvingo senator Godfrey Madzikanda vashoropodza bato rezan kwa chiti arele mekezi mtemo
kutatili zanu bini zanu mwesio kuti haiite veri mtemo hai respect protocol itongo ridambu ziko saka we live with it it's just your kuti my rights edu ari kutsikwa tsikwa
nengo dzedze paramende dzakapuwa matani mana empunga wakabva kuna vamunangagwa kuti vagovere vanhu munzvimbo dzavo dzavanomirira mudare reparamende vamunangagwa vakatiwo havatenderi kuti paitwe zvematongero enyika munyaya dzegoverwa kwevanhu chikafu asi sangano rakazvimirira roga reZimbabwe Peace Project rakaburitsa mugwaro rinoratidza kuti vanopikisa vari kunyimwa chikafu kunyanya kumaruwa izvi zvinonzi zviri kuitika kunzvimbo dzakaita seVungu Masvingo North Pikita East Gudu Central nekwamutare North mune imwewo nyaya nengo yebato rezanupf chimirira uzumba vawirira nai muchemwa nakanzura ward 15 vanoledzi chipindu vakamiswa pamberi pedare remagistrate muHarare vachipomirwa mhosva yekuba hupfu hwainge hwapiwa vanhu nemunharaunda mavo neimwe kambani zvicherwa yekuchina hurumende inoti vanhu vanosvika mamiriyoni mapfumbamwe vakatarisana nenzara nyika yose ndakamirira studio 7 Masvingo ndini Godfrey Mtimba
vaimbove mukuru wemapurisa vaGodwin Matanga nasi vatambidza matomu zviri pamutemo kune mumwe vaimbove vatwedzeri vavo vaSteven Mutamba vachiti vave kuenda kunorima kupurazi ravo Costa Nkomo anotipa nyaya inotevera
vamatanga vakaendeswa pamudyandigere nemutungamiriri wenyika vaEmerson Munangagwa avo vakati vakashandisa bumbiro remitemo rinotara kuendeswa pamudyandigere kwemukuru wemapurisa vachitaura paurongwa hwekutambidza matomu kumukuru wemapurisa mutsva vaSteven Mutamba vamatanga vati nyaya dziri kutaurwa pamadande mutande dzekuti vakadzingwa basa uye vange vave kurambira muhofisi manyepo
I was properly served by the President of the Republic of Zimbabwe His Excellency
ndakanyorerwa ndikapiwa gwaro rangu rekusiya basa zvakanaka nemutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa sezvo nguva yangu yekuenda pamuhandigere yange yakwana
mashoko ava matanga aya anotevera mashoko ekuti vamatanga vanga vachienda kubasa kunyange vakaendeswa pamudyandigere kutanga kwandira 1/2025 izvi zvakapa kuti mutauriri wemapurisa vaPaul Nyati vaudze veruzhinji kuti vamatanga vanga vasisiri mukuru wemapurisa uye vamutamba ndivo vange vava panyanga kubva musiwandira 1/2025 vachitambira matomu ekuvamukuru wemapurisa munyika vamutamba vatenda vamatanga vachiti vakaisa hwaro hwakanaka uye vane pekutangira pakanaka vachitiwo vane tarisiro yekuti vachaita basa ravo nemazvo
ndine tariro yekuti tichagona kuvaka uye kutungamira mapurisa anoteerera mutemo uye asingaiti zveshoko muhomwe
kunyange hazvo vamatanga navamutamba vapa chimiro chemapurisa chakanaka vakawanda vanoti zvinhu hazvina kumira zvakanaka muchipurisa sezvo muine huori neumhondi mutungamiri weAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaObert Masaraure vati vamatanga vasiya nhoroondo yakaipa muchipurisa sezvo vaishandiswa nezanupf kudzvanyirira vanopikisa hurumende.
Vanorangarirwa nenyaya yekuponda nekurwisa vanorwira kodzero dzevanhu mumastreets asi vaizvo vachizviita pamwe chete dzimweni dzenguva nemauto vachirambidza vana vezimbabwe kuratidzira kana vaenda kuzosungwa kwavainawo. Vamatanga vanotungamirira mapurisa vaitungamirira mapurisa aityora constitution zvachose.
Mumwe wevechidiki anorwira kodzero dzevanhu munyika vatapowana Shechiriga vatiwo vamatanga vasiya ronda risingapore pahunhu hwemapurisa.
Vazhinji vakahwina nyaya mumatare mushure mekunge varohwa nekumbunyikidzwa nemapurisa zvikuru sei panguva yecovid-19 apo mapurisa paairova vanhu zvisina tsarukano uye panguva yemademonstrations kana nenguva dzesarudzo chaidzo. Tinorangarira zvakare kuti panguva yavamatanga mapurisa haana kuita tsvakurudzo kana kuti investigation nyaya dzekumbunyikidzwa kwekodzero dzavanhu uye pamwe pacho vaitobatsiridza sezvakaitwa paitorwa vanhu nenzira dzemaabductions.
Vamunangagwa vakazivisa muna zvita kuti vamatanga vachapedza basa ravo musi wazvita 31/2024 vachienda pamudyandigere. Izvi zvakaziviswa nyika nemunyori wedare remakurukota vamatini rushwaya. Apa ndipo pakaziviswawo nyika kuti vamutamba ndivo vachange vave mukuru wemapurisa kutanga musiwandira 1/2025. Vamatanga vakaitwa mukuru wemapurisa muna 2017 mushure mekunge vaimbove mukuru wemapurisa vaAugustine Chihuri vabviswa pachigaro zvichitevera kubviswa nechisimba kwevaimbove mutungamiriri wenyika vaRobert Mugabe. Vamatanga vanga vava mukuru wemapurisa wechitema wechina zvichitevera kugadzwa kwavawiri dzainguruve muna 1982 vaHenry Mukarazhizha muna 1985 vaChihuri muna 1993 avo vakabuda munyika mushure mekubviswa kwava Mugabe pachigaro. Urongwa hwanhasi hwapindwawo nemukuru wemauto vaPhilip Valerio Sivanda, mukuru wevasori vaIsaac Moyo, gurukota rezvemukati menyika vakazembe kazembe, gurukota rezvevasori vaLovemo Matuke nevamwe vakuru vakuru muhurumende. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Costa Nkomo.
Vateereri, echinoichi dziviso chakakosha. Tave kukwanisa kukupai nhau dzedu paVOA Show na WhatsApp channel yedu uye nepaFacebook page mazuva ose. Kana muchida kubatana nesu padande mutande reWhatsApp, vhurai WhatsApp yenyu muenda pakanzi updates, motsvaga pakanzi VOA Show na motifarira kana kubaya follow. Kune vanoda kushandisa link, munokwanisa kuenda paFacebook page yedu patinokupai link yeWhatsApp channel yeVOA Show na. Govana ine vamwe nhau dzeStudio 7 dzinotema dzisina divira dzakarerekera. Vamwe varimi vekuHurungwe mudunhu reMashonaland West vanoti vanotambira kurudziro iri kupiwa nesangano reZimbabwe Commercial Farmers Union yekuti vangwarire makonye anozivikanwa nerekuti armyworm, ayo anoparadza zvirimwa ave kuonekwa mune vamwe matunhu emunyika. Mumwe murimi wekuHurungwe vakudzai Gasho vanoti varimi vemudunhu mavo vakaziviswa kuti mushonga wekupedza makonye aya vatoveko kumadhepo eGrain Marketing Board. Makonye aya ave kupararira zvakanyanya mudunhu reMashonaland East achidya zvirimwa zvakaita sechibage, gorosi nemhunga. Ngatinzwe hurukuru yaitwa naMavela Tumhlanganya uye weStudio 7 navaGasho.
Nawo iri kutaurwa neZimbabwe Farmers Union yekuti kungangotarisirwa kuti kuchaita makonye akafanana nearmyworm panguva inoteera. Inhau yatagara taparurirwa zvakare nehurumende chifanwa advisewa nemanaivi emwaka emvura kuti ichange isina kunyatsoti tseketu, uyezve tichifanwa kutaurirwa kunzi kuchagona kuita makonye netumwe tuzvirwere tunokonzerwa nekushomeka kunogona kuita mvura kana kuwandisa. Hurumende yakaedza kuita mitigate dambudziko iri, vakaisa mishonga mumaGMVs yakafanana naLambda, mishonga yemakonye, kuti kana dambudziko richinge rapinda rikasikirwe kunye risati rawanda. Saka madhumeni eRx ari kunzi ashande pamwe chete nevanhu, uye vanhu vari kukurudzirwa mafamazi kuti vakasire kumhangara kumadhumeni kana vachinge vasangana nemakonye aya mukati memunda kuti vakasire kuti vaite disbursement yemushonga yatofano iswa muma GMBs parizvino.
Imi muri kurima zvirimwa zvipi mwaka uno uyezve zvii zvamuri kuona parizvino takatarisa nyaya iyi yeamiwem?
Mwaka uno ndakarima 40 hectares dzefodya dzaakuda kuenda pa-clearing stage in the next week. Tinenge tichisangana futi nemakonye tichiisa mushonga mufodya imomo. Uyezve ndiri pakati pekudyara chibage, mvura yatinoonekei kuuya, saka ndiri pakati pekudyara 50 hectares dzechibage dzatisharamba tichimonita sekurayirwa kwatinenge tichiitwa nehurumende kuti tirambe tichinyanya kuongorora zvibage zvedu kuti mapinda here chipfukuto chinonzi amiwemu. Kana zvichinge zvadaro takanzi tinokondata maagdes officers, asi mushonga yakatouya yaamo muma GMB yose, madepot ese maGMB vagadzirira kurwisana neamiwem iyoyi. Kunyange vakapiwa zvekurimisa vepfumbudza masmall scale farmers, vari kunzi vachange vachikwanisa kuwana mushonga iyoyo maGMB zvichienderana nenzvimbo nenzvimbo kuti inenge yava affected zvakadii.
Zviri nyore here kuwana mishonga iyi?
Mishonga iyi zviri nyore kunge tichiiwana semawanira atinoita mainputs ekurimisa kuti anotyo zvese zvinongoiswa muma GMB. Kana uchinge waongororwa nemudhumeni kuti nzvimbo yawuri iri affected neamiwemu, unobva wanyorerwa tsamba nemudhumeni woenda paGMB onokolekta mishonga iyi. Tiri kutarisira kuti sezvo hurumende yapanogadzirira mwaka usati watanga, hakuna zvizhinji zvichazonyanya kuti netsei kana nguva ichinge yasvika.
Murimi wekuhurungwe kumashonaland west vakudzai Gasho vachitaura namavhelas Mhlanganya uye westudio 7 vari kuhurungwe. Tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Nomba zvekolera dzinodarika miriyoni imwe chete kana kuti 1.1 million dzasvika muSouth Sudan, umo hurumende yaparura chirongwa chekuidonhedzera kuzvikamu zviuru makumi masere nezvitatu kubva muzana zvevanhu vemunyika iyi. Asi kupa vanhu nomba iyi kunonzi kuchanetsa sezvo dzimwe nzvimbo dzichinetsa kusvika. Vanhu zana nemakumi mapfumbamwe nevapfumbamwe vakafa nechirwere ichi munyika iyi, uye vamwe zviuru gumi nezvitatu vabatwawo nacho. Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira moga zvamunofunga. Makateerera kustudio 7 tichitepfenyura tiri muWashington DC. Mashoko anotevera anoratidza maonero ehurumende yeAmerica. VaJimmy Carter, mutungamiri weAmerica wechimakumi matatu nepfumbamwe, vakashaya musi wa29 zvita 2024 vari kumba kwavo kuPlains kuGeorgia vava nemakore zana. Vakatevera mudzimai wavo wemakore makumi manomwe nemanomwe, amai Rosalyn, avakashaya muna 2023. Basa ravakata mukushandira hurumende rakatanga muna 1943 semuuto wemumvura vari kuUnited States Naval Academy. Vakazoshanda mungarava dzese dzeAtlantic nePacific vasati vasarudzwa kuti vapinde muchirongwa chepamusoro-soro chekushandisa zvombo zvenuclear vari muchikepe chinoshanda chiri pasi pemvura kana kuti submarine. Mugari wekuGeorgia uye vari nhengo yeDemocratic Party, vakata vakasarudzwa kuva gavhuna wedunhu ravo muna 1970. Vakaenderera mberi nekukwikwidza nekukunda musarudzo yemutungamiri wenyika muna 1976 vachikunda vaive mutungamiri wenyika vaGerald Ford veRepublican Party. Vakata vakashanda temu imwe chete vasati vakundwa musarudzo yavaitsvaga kusarudzwa zvakare muna 1980 navaRonald Reagan, zvichinyanya kukonzerwa nekukundikana kwavo kuita kuti zvizvarwa zveAmerica makumi mashanu nezviviri zvakanga zvatapwa nevechiIslamic vemuIran vaburiswe muutapwa. Chikuru chakaitika munguva yeutungamiri hwavo kwaive kunyoreranwa kwechibvumirano che1978 Camp David Accords, chinove chibvumirano cherunyararo vakata chavakabatsira kuyananisa pakati peIsrael neEgypt. Chibvumirano ichi chakaita kuti mutungamiri weEgypt vaAnwar Sadat nemutungamiri wehurumende yeIsrael vaMenachem Begin vava nemubayiro weNobel Peace Prize muna 1978. vave nemakore makumi mashanu nematanhatu chete pavakasiya ofisi yemutungamiri wenyika yeOval Office vakata vakazopedza makore makumi mana aitevera vachiita basa rekubatsira vanhu iro ravakawana naro ruremekedzo rwepasi rose. Kwemakore iwo naamai Roseline vakakwanisa kuwanikwa vachizvipira nguva yavo kuvaka dzimba dzevanotambura nesangano risingaiti zvemari reHabitat for Humanity. Mukristu akazvipira weupenyu hwese vakata vakadzidzisawo nekutendeka vana vekereke nemusi wesvondo wega wega kana kuti Sunday School kwemakore akawanda pachechi yavo yavaipinda kwavaigara kuPlains. Pasi rose vakata vakacherechedzwa mushure mekuve mutungamiri wenyika kwavo nekusimudzira zvisungo zverunyararo kunenge kuine makakava nekuendesa mberi utongo hwejekerere nekodzero dzevanhu zvikuru kuburikidza nesangano reCarter Center iro ravakavamba ivo nemudzimai wavo pavaivi paEmory University kuAtlanta muna 1982. Vakata vakapiwa mubayiro weNobel Peace Prize muna 2002 nekuda kwekuedza kwavo kusimudzira nyaya dzekodzero dzevanhu nerunyararo munyika dzakaita seEthiopia, Eritrea neHaiti. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden vakarumbidza vakata vachiti murume ane hunhu hukuru uye ushingi uye tariro. Vakatiwo netsitsi dzavo nekumira muchokwadi vakashanda kupedza zvirwere, kuumba runyararo, kusimudzira kodzero dzevanhu, kukurudzira sarudzo dzakasununguka uye dzakachena, kugadzirira misha vasina pekugara uye kugara vachirwira vanoshaya pakati peveruzhinji. VaBiden vakati vakata vakaponesa, vakasimudzira uye vakachinja upenyu hwevanhu pasi rose. Ayo anga ari mashoko anoratidza maonero ehurumende yeAmerica andakuverengerai. Yave nguwa enyu vateereri yekuzvitaurira moga zvamunofunga.
Studio 7 na Studio 7 na Mursea na Mukoma Junga na Mukoma Blessing. Yes, 2025 gore iri rakadza kuti muno South Africa zvichange zvakaoma mapurisa mamaisira ari kuita anhuka hazvisi kuita. Tashatirwa nekusungurudzwa nemapurisa ichipinda mwese mumashops umwe ichitare mashona ega ega. Yes, pakashata pakashata. Takutotya kuti totofambirepi because murod mwacho hamusi kufambika mumacomplex mwacho mumabasa mwacho hamusi kushandika nenyaya yepolice. Yes, ndotenda hangu tili God knows best ndiri pano patritory.
Hello Studio 7, ndaibvunzavo kuti zvinoitavo here kana zviri pamutemowo here zvinenge zvichinzi munhu anengana baba vake vakatwa munda kuma1960s kanzuru youya yonditorera munda wababa vangu yopa umwe munhu minda ine mapermits. Zvinoitavo here pashure pekunge uyoyo unozviti ari kukanzuro wacho apiwa fufuro? Ndozvandaikumbirawo kubvunza hama dzangu Studio 7 kuti kana huri uori hwadai hwatekeshera kudai isu tei titarisirwa kuti tiitewo sei? Ndatenda hangu.
Studio 7 makadii zvenyu, ndoda kuti nditsanangure maererano nekuwedzerwa kwamakore emacivil service. Haisi nyaya yekuti government iri concerned newelfare yemacivil service but inyaya dzesecurity dziri kuitiwa for 2030 kana 2028 elections. Bhozi nyaya iripo ndeyekuti ED unoziva kuti vanhu varipo vari kumusapota vakuru vari musecurity sector by then vanenge vatodarika 65 years. Saka uku kuda kuwedzera makore avo kuti vange varipo aine kachizobata vanhu nokutsikirira sezvakaita pana Chief Justice Malava. Mutemo ukazviringidzwa ukakanganisiwa zvichida kuti zvisuti chirongwa chezanupf. Saka nyaya iripo haisi yokuti makapteni mameja maprivate maw2 ets kuti vabhenefiti magenerals anenge aripo kuti azokomanda ivava vari pasi kuti vachitsikirirana vachirova mapabata here?
Studio 7, Studio 7 makadiana Jonga, votibvunziraiwo vanafara emarapiro avo vanogara vachitaura kuti muZimbabwe demokirasi mutemo hautarisi kuti wabuda mbamani. Tibvunzireiwo kuti vana mufundisi mashaya avo vakafa zvakafamba sei? Ndiani akasungwa? Takamirira maresults, tichakamirira nyaya iyoyo, tikuda kuiziva. Studio 7 tibatsireiwo ipapo, mutibvunzirewo vana marapira kuti mutemo wavo unoti hautarisi kuti wabuda mbamani uri kushanda sei.
Izo dzanga dziri pfungwa dzevamwe vateereri vedu. Tumirai mazwi enyu pa WhatsApp namba dzinoti +1 202 465 0318 muchitudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Asi vanoda kutumirwa nhau ngavaite zvekunyorera panhamba idzodzi kwete kutumira mashoko. Aimbova mutambi uye murairidzi akavo zvakare manager wechikwata cheDynamos Richard Nyoka Chihoro akashaya. Chihoro akashaya nezuro mune chimwe chipatara chemuHarare uye urongwa hwekuradzikwa kwake hausati hwaziviswa. Muchirongwa chedu chemagitare chesvondo rino tinokupai hurukuro nemumwe muimbi anobva kuZimbabwe asi achigara muBotswana, Tawanda Benson Kasaira anozivikanwa neremagitare rekuti Dr. Tawanda, uyo anoti muna 2024 rakave gore rakanaka kwaari mushure mekusarudzwa semuimbi akakunda makwikwi eBotswana Musicians Union Awards. Shingirai madondo anotipa nyaya inotevera.
Rigidza nekamba akafe club ako kankaimba nemwana wake anonzi Neusi makanaka Kaisara kana kuti Neusi B. Kaisara uyu anozivikanwa nerekuti Dr. Tawanda akapiwa mibairo mitatu pamabiko akaitirwa muguta reGaborone muBotswana munguva pfupi yapfuura. Kambo aka kakahwina mumakwikwi eBest Single neBest Amapiano uye kakave kambo kakanetsa mugore ra2024 ndokupiwa mubairo weSong of the Year. Dr. Tawanda anoti kambo kanonzi Fair Club kakatambirwa nevanhu vakawanda nekuti kanotaura nezvemagariro evanhu mune zverudo. Mukati memwedzi mitanhatu kambo aka kave ne 6.9 million views pa YouTube.
Nziyo yatakaita Fair Club yakabikwa neunyanzvi ikanyatsokwenenzverwa uyezve ine message yekuti inotaura izvo kuti andichada Fake Love, ndakuda True Love. Ndoda kuti chiri kuita kuti vanhu vaurayane panyaya dzerudo, nyaya kunyeperana, kusava munhu akavimbika. Chechipiri inyaya yekuvanza masecrets akawandisa. Saka muchiona takazoimba tichiti no more Fake Love, saka vanhu vakazvitambira, vakazvifarira, vakazvida.
Dr. Tawanda uya nevana vashanu nemudzimai wake Buipilo Mogwera Kaisara uya anobva kumusha wemafike mudunhu reNorth West muSouth Africa anoti mwana wake ndiye ane izwi rinodiwa nevanhu zvakanyanya.
Zvainga iri pekutanga ndaimba ndega nezvakazoitwa naNeusiB, handifungi kuti dai nziyo iyi nemukurumbira inga dai ingoriwo nziyo kungonziwo airi pasi mwana wangu NeusiB nevoisi rake ndo rakanyanyodiwa nana Master KG, ndo rakaita kuti song iite mukurumbira.
Dr. Tawanda anoti shwiro yake kuona NeusiB uya ane makore 14 kuberekwa ava neramangwana rakajeka kwete mukuimba chete asi mukubika nekunatsurudza mimhanzi. Asi kuti asvike paasvika apa Dr. Tawanda anoti zvanga zvisinyore achiti akatombwe munhu anga asina pekugara paakasvika muBotswana achirara panomirirwa mabhazi muguta reGaborone. Izvi zvinotevera kumboshanda semunhu anochengetedza zvivakwa kana kuti security guard paimwe kampani aitenga nekutengesa simbi kana kuti scrapyard muguta reSelebe Pikwe muBotswana makare.
Takangosvikira ndichiita hood security guard sezvandazongoziviswawo nekudzidziswa kune studio yanga iri muMupikwe ndomana akatanga kuzoshandira imomo.
NeusiB uya anoti akatanga kuimba aine makore mapfumbamwe anoti shuviro yake kushandura upenyu hwevanhu vazhinji kuburikidza nenziyo dzake nababa vake dzechitendero.
Ndinotarisirawo kuzova a successful person uye ndachinja upenyu hwevanhu vakawanda kuburikidza nenziyo dzegospel dzandinoimba.
Semubiki nemukwenenzveri wemimhanzi, Dr. Tawanda wenyanzvi mukunatsurudza mazwi evaimbi vemazuva ano vemuBotswana uye basa rake paMega Best Studios rakaunza shanduko itsva uye mazuva ano kumimhanzi yemudunhu ichibatsira vaimbi vakasiyana-siyana kuti vabudirire mune zvemimhanzi. Nakamirira Studio 7 muFrancistown, Botswana,
Dini singirai madondo.
Neni jonga kande miri nchukuni kaiwo muna mu Washington DC nchukusemi na ntungamili nkomo.
So we